Mukupera kwesvondo, dunhu remasvingo rakanaya mvura isati yaonekwa kwemakore anosvika zana. Mvura iyi sezvayakaitawo munzvimbo dzakawanda yakaparadza upenyu, zvipfuyo nezvivakwa. Asi kuhurumende yabva yavagangaidzwa kumukwenyi mezi yavavira mudumbu nekuti vanhu munyika vagara vasina zvekudya nenzara yegore rapera uye iko zvino pabva paitawo rimwe dambudziko rinoda mari yakawandisa. Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vanoti hurumende ichiri kudorongodza kuti pangadiwe mari yakawanda zvakadii asi vachiti pazvivakwa chete nemigwagwa panodiwa mari inosvika mabhiriyoni mashanu.
Kana kwanga kuri kugadzira migwagwa chete yokuti tikwanise kumbodzokera kana pachinano chatanga tiri pazuva ranhasi, migwagwa namabridge, ndaani chitarisira kuti kana ndaigona kuwana kana around 5 billion ndaikwanisa kuti basa rachona zvikamira zvakanaka. Kumigwagwa chete ndisingatauri zvimwe zvingaitikara kuti madhamu nezvimwe zvakasiyana-siyana.
Ko, mari inobva kupi kana hurumende yacho ichiti haina mari? Vagumbo vanotsanangura.
Ichokwadi sehurumende tiri kuedza, tiri kukumbira vanhu, saka takapaka declare national disaster, tiri kukumbira vanhu vanenge vachikwanisa kuti batsira navo, angava ma NGOs, angava ma individuals, angava ma banks, angava ma companies. Tiri kukumbira kuti ngavatibatsirewo mukugadzira disaster iri. Asivo futi sehurumende tichitsvagavo dzimwe dzimari dzatinokwanisa kutora pane zvimwe zvatanga tisina kunge takafungira kuti tichazviita pagore rino, tava kubvisa mari ipapo tichimhanya-mhanya tichigadzirisa basa rakafanana nairoro.
Hurumende yakazivisa kuti migwagwa yemuHarare yave kuda kuti igadziriswe nechimbi-chimbi kana kuti state of emergency. Izvi ndizvo zviri kunziwo zviitwe kumasvingo nekune dzimwe nzvimbo dzekumateberland dzakaita secholocho uko kwakawirwa nedambudziko remafashamu emvura. Ko, izvi zvinobatsirei? Vagumbo vanoti zvinobatsira kuti vekunze vauye kuzobatsira Zimbabwe. Asi nekuda kweutungamiri hutsva muAmerica, zvinhu zvinogona kuomera Zimbabwe. Mutungamiri wenyika yeAmerica mutsva vaDonald Trump vanoti vanoda kudzikisa mari inopiwa dzimwe nyika nehurumende yavo voiendesa kumauto eAmerica kuti akwanise kurwisa ugandanga pasi rose. America ndiyo inopa Zimbabwe rubatsiro rwakawandisa zvichienzaniswa nedzimwe nyika dzepasi rino. Nyanzvi munyadzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanoti kuparadzwa kwezvivakwa nemigwagwa kunokanganisa zvikuru nyaya dzezveupfumi.
Hazvinokanganisa zvakanyanyisa, chekutangisa nekuti infrastructure yakanganiswa inokosha. Ekzamba mungataka marodzi anokosha mukufambiswa kwezvinhu uye mukufamba kwevanhu.
Imwewo nyanzvi munyaya dzezveupfumi ichidzidzisa paInvest of Zimbabwe, Dr. Gift Mugano vanotenderana navachitambara.
Tingati mugwagwa kande inobatsira nyaya dzekufambiswa kwevanhu, kufambiswa kwezvigadzirwa. Pasina mugwagwa hapana upenyu, hapana upfumi hwenyika. Ende dambudziko ratiwira nderekuti mugwagwa yedu mizhinji yakagadzirwa nguva yaSmith.
Vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vanoti kana migwagwa nezvivakwa zvisina kugadziriswa zvinobva kuti vekunze vanenge vachida kupinda munyika vafunge kaviri. Vabiti vanoti izvi zvakaipa nekuti hurumende yagara ichitatarika kukwezva vekunze.
Sozvoreva kuti movement yemagoods of an industrial nature zvakafana nezvirimwa, zvakafana nezvinocherwa, matransport costs are increased because motokari dziri kufa, mataya ari kuningina, dzimwe dziri kutorwa nevanhu. So mukaita mismanage the country, mukaita inonzi pachirungu state failure, you increase the cost of doing business.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti hadzitarisire kuti upfumi hweZimbabwe huchagadzikana kana zvivakwa zvisina kugadziriswa nechimbi-chimbi sezvo dzimwe nzvimbo dzasiyiwa dziri zvitsuva.